Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manerakha nakavatereri tinosangana zvakare manerakha nhasi Uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kujaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvara zveZimbabwe zviri muBritain.
Ndoda kunyatso kubvira vagari veZimbabwe kunyanya vagari veZimbabwe kuti ndokupira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamu watadzirwa unoziva kuti kwandiri chirungu ndingangoti extreme provocation. Ndikoti aiziva kuti munhu uyu Ana simba rinouya kusuka kwachida seizvozvo.
Munyori wekanzu reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vangavobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavangavoedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyuta kuri kuitwa nemaZimbabweans nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekuti toda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno maoko mairi nekuti tiri kuona vaminista vekuZimbabwe vari kuya kuno vachitambirwa nemaoko mairi neconservative government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja. Zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura. Zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba chienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti minista anogona kudirwa mvura, asi hatisi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vanenge vakagumbuka, zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvi?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku, vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no, zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions. Tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndo zvatikuedza kuti hurumende itinzwe, kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora, vana vekuzimbabwe. Nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei, kune iyo izoro yedu, kwoita roo, kwoita iyo MDC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamhouse kwacho kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vaKambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vaKambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu aishanda mundeziye akatisaspenda. Ane masimba ondisaspenda ndini sasitambula ndimeya. Ende meya wanga asipo chete kwemazuva mairi, ende hadizivi kuti chaimhanyirwa chii. Meya vasipo for 2 days only kuti ndosasara ndichisaspenda. Uyezve vakandimiti kusaspenda kutambula, kutambula munhu mukuru. Haungusi munhu wekuti angangoti haa, akanganza kana kuti unosaspenda. Hadizivi munhu akanganisa unongomuka kana uchataure kuti zvaakanganisa ndiri munhu anotungamira madhipatimenti akawanda nemasesheni dzakawanda. Chinhu chirakanganisira kumadhipatimenti kwemasesheni ikoko inini ndofira izvozvo. Handizi ripoti nezvekuti kana kuine ripoti kana kuti kune chaitira ikoko, kana ndazviziva inini saakaunti ofisa ndozvigadzira kuonewo kuti ndazvigadzira sei. Kukoda kundinyadzisa kukasirese nai vakandemiti zvinoita rezvo.
Tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato, because ndiriwo veteran inini. Ende vanhu vazhinji vanongoti maori uveteran ndezvari PF, ende ivo ndeve MDC. Ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri.
Taona opa na imwe video iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa. Muchitaura mashoko asinga taurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarame muchitaura nyaya kuti munovaura. Mungataura chii pamusoro pemashoko aya?
Aiwa akanemire. Ndoda kunyatso kumbira vagari vekuZimbabwe kunyanya vagari vekuBulawayo kuti ndokumbira rurekerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa. Watazirwa unoza kuti kwandiri nechirungu ndikangoti extreme provocation because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kusuka kwachiita soizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifaza zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo varatidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akodzeri many shona friends most of my working life has been in Harare. Ndakachengetwa ikoko nemashona shamwari dzangu kunyanya mashona ipako ndotinokumbira kurekerero ende pakuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm you ipako ndinokumbira rurekerero kuvagari vezimbabwe nekuBulawayo in particular nekwamuri vashamarari
saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose
nhasi handina ndiitomboenda kubasa because ndapedza most of the time ndiri kutatangira pedzo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha because pane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvaa zviri important.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Ndemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 Urban Councils Act inoti zvo whenever the office of mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, or any other resolution of the council. So, you know, when we do this thing, we have to come to the mayor. If you are absent, the mayor is not a person, it's an office. But you see, when I'm in office, if someone is on start leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. The mayor right now is out of the country.
Saka vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
Because he's out of the country. I don't know if how that letter came. I don't know what happened. But I'm in office. I've been acting and yesterday actually the same town chief that we are talking about introduced me as the acting mayor, so he knows very well that I was actually acting the acting mayor. No Basarangu, I'm not an ordinary councillor. Basarangu, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danhu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndo richiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Councils Act section 139, hapana painotaura kuti even if ndam suspender, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension inini wacho akam suspend until I report to council. That is very clear. Ndo zvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa, mungatudzawo kuti muri kuitepo?
Tiri pamapurisa. The same town clerk, I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo achiti I will kill you. Nhasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we are going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt. Vakapinda machambers, they broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ariwaratidzira vavai panze pesito kweka nguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumika basa kwava dhuve asi nemenguva diki vanhu vavazova panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Ziviso chanyorwa naChamber Secretary Amaiskangele Zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe Kambarami avo vakafanira kubata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve. Meya Muguni vati vadhuve vanorwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vakambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachipa mhosva yekutadza kuita basa kunyanya panyaya yekuchaikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya, vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziva kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziva nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Taka Murehwa audza musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe. Kune kure yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka EXPR yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva ne nguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesivo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvo zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reMISA Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Tinenge tichida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yezvishadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuti nekutapwa kwenhau kuzira mitemo yeaccess to information and protection of privacy ai pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamubabu Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 Rawayo ndini Chava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru mauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kuto yakamisa hurongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-499 kuRussia. Mushure mekunge America zvasipa, Teki ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapori vanhu vanogara paDijiki muBotswana vanoti shure yavo ndiri uMbotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi maARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirwa chayo. Shingire madondo anoti panyaya
kurikidza nechirongwa chemutungamiri cheNFOSIFA kuti PEPFA, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi maARVs pachena paDukwi refugee camp iyo iri kuchamembe kwakadziwa kuchimabvazona. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshuvika, chirongwa chePEPFA chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuiswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfrem Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa poteri mapiritsi Gunyana nekuti wemwe iyi haichina mari. Nyori mubazi rinona nezwa kwepotswana ava Victor Paledi noti kwepotswana ichaenderera mberi ichipava potere amapiritsi.
Under HIV treatment, can support the United States President Emergency Fund for AIDS relief to fully fund HIV clinic in Dugwi. This
kind pasi pechirongwa chekutsira aurarama nechirwere cheHIV neAIDS. Chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Emergency Plan for HIV relief chichiri kubatsira were akushira gunyana kubva mumwedzi wagunyana gore rino bazi rakudzivirirwa kwenyika ino tora urongo hwekupa varama nechirwere cheHIV chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderana mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire ruzhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree yaravis vanofa. Beta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Beta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasazadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakanga pasati pane treatment, pakanga pasati pane dona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, so stable. As long as munhu achi accept kupinda mutreatment, hakusisina ndufu dzakawandisa.
VaSamson murefu avo vane makore gumi nemaviri vachirarama neHIV. Mumwe vanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti iwo wachaita icho chavazvimisira kuti wachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara wachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pambushota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozofana ne contractor yewano chikoro, woti ndapo allowance, this is the contract for this year. Kana government a faila unoona paine mastrike yewano chikoro kuti aiwa 4 years course manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So wanotiza government kukoti weta mastrike weta chini kwezi inige writer wa intakilu wapangwa iwe.
Tati kwa parurwa chirongwa chekubatsira vapoteri nemitse maAR visa zvekamu makumi mase kubvamuzana zvendofu dzaiitika muDukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dukwi refugee camp ine vapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGermany nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundiro achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasi masikati kokunda uku kwavhurira maJames Mukana wekuenderera mberi nemakwikwi aya. Tiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints makumi matatu kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu chichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maJames anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri raiti pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna purezidhendi neanything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaJames. Asi varolands wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
chikwata chichaita zvinofodza zvikuru kunyanya tichikombeya nezvakaitwa nemawarriors zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kuti udarika vamwe vanhu vechirume
kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe mumwe mutambi wechikwata ichi Messi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete
tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup zvoratidza kuti we are very good
kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoronde mutambo muZimbabwe sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya South Africa, Malawi neUganda uye zvekubatsira kusimudzira mutambo weNetball kumba muZimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe maGems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup taona vachirakata vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49 aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano
Hello Mari
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
kutaura namukoma tawana ndiri kuSouth Africa
taurai tinzwe
ndatakaza kukorokotedza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe muri kunyatsonzwika paGwerapo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadiko tete marvelous.
Aiwa tiri wadi makadii ikoko?
Hanga ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa hamufundisi moyo ndimi makati simbisa muchisimbisa vasikana ava veMaGems neZuro taurai tinzwe mudzimai wenyu ari padhuze here tisati taura nemi.
Ndiri kuda kuti atenda service amai ava vari kuumba
asi
vari kuumba vari kufarudzwa aiwa chekutanga samufundisi moyo ndirofara zvikuru kuti ane akatarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka weAustralia neNorth Ireland Zimbabwe yaiizvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vacha yava inyama yekugota baya wabaya chingonzi Zimbabwe zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda saka zvaita kuti nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru tafara zvikuru semunhu akakura achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79-49 paichazotamba neAustralia ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigoesa yakanga ichigoesa saka ndoda Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kunwisa ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi
ni ndini marvelous mhlanganya huye ndiri muWashington
Aiwa muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Anokuoneka ini mufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.